Vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvino maguta nemadhorobha, vazvidzai vati zvino hazvina kumira zvakanaka nekuti vagari havasi kuwana zvavanotarisira kubva kumakanzuro avakavhotera nekuti ari kutadziswa kuita basa nehurumende. Vati makanzuro haana simba rekutenga zvinhu kupinza vashandi vakuru vemakanzuro avo basa, uye hurumende inogara ichipindira kana kudzorera shure matanho avanenge vatora. Izvo zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo.
Zvinokonesa vanhu namakanzuro zavo kushanda nesimba rakakwana nokuti vanenge vachivharwa varwa. Kana ukati umhanya usvike apo wovharwa uchikonesewa nehurumende, tofunge kuti dai taita disinvestment hurumende inoramba. So ndodambudziko ratinaro, hukama huripo pacentral government particularly namakanzuro emadhorobha hwakaipa, nokuti central government vanoti takarambwa navanhu kuma urban. Saka tomeka shuwa kuti mari dzinofanira kuenda ikoko hadziendi. Pavanowana mari tovhara.
Vati muHarare makanzuro mazhinji kusanganisira meya vakasungwa kana kudzingwa basa zvisina tsarukano. Izvo zvave kukanganisa mabasa ekanzuru. Vati zvave kukanganisa vagari sezvo vanofanira kutora matanho ekuona kuti basa rafambiswa vasisipo.
Tarisawo nenyaya iri kuitika yekuputsa dzimba dzavanhu yagoneka chete nokuti meya vakasungwa, makanzuro achagona kugara mamiting achiti izvi hazvigoneki, izvi tino zvakashata, izvi zvakanaka, zvakungoitwa nechibhanditi nokuti makanzuro asati achipo. Mamwe makomitees achakwanisa kugara, vanhu vavashoma, kanzuro yacho ikada kugara vanosungwa vari pakati pemisangano.
Vatiwo hurumende iri kuomesera makanzuro emadhorobha nekuti makanzuro aya anotungamirwa neMDC Alliance. Vati zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana hurumende ikatevedza bumbiro remutemo iro rinoti inofanira kupa masimba kuhurumende dzematunhu pamwe nekuvandudza mitemo inoona nezvemadhorobha nemaruwa kuitira kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Vaudza Studio 7 kuti hurumende haingarege kupindira makanzuro nekuda kwekuti mune uori hunotyisa.
Ikumvura hakuna, ikumarodzi hakuna, ikumarara hatakurwi. Wozoti nhasi uno tinotadza kuita izvozvo. Look at Harare today, haina clean water. Mishonga iri kupi? Chii chaichichitika in terms of procurement? Handivanga vachingoita madhiri. This is public knowledge. Hazvidi, a rocket scientist to know that or to discover that.
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaguta nemadhorobha nekuti makanzuro ari kupedzera mari muzvinhu zvisina basa zvakaita sedzimotikari dzemhando yepamusoro. Vatiwo hurumende yakatotanga kuendesa masimba kuhurumende dzematunhu, uye bumbiro riri kuvandudzwa kusimbisa izvi.
It is this second republic yakaunza nyaya devolution. Saka hurumende inopindira papi? In fact, iri kutoti hurumende zvinhu ngazviendeke ikoko kwamuri ikoko. Decide zvamunoda. Develop your area as per the people's wishes.
Mutungamiri wesangano rinomira vagari vemudunhu reHarare, reHarare Metropolitan Residents Forum, vaMavela Skumalo, vati makanzuro emadhorobha nemaguta haana zororo nekuti anotungamirwa nebato rinopikisa.
Zvikuona dambudziko iri rakanyanya kunangana nemaguta nemakanzuro emumaguta. Kumaruva hatizi kuona dambudziko iroro richiitika. Chikonzero chii vamangundya? Chikonzero ndechekuti mumaguta muri kurwisana mapato mairi ezvematongerwo enyika, ZANU PF neMDC Alliance, nekuti maguta mazhinji anosanganisa makanzuros anobva kumapoka mairi aya.
MDC Alliance inotungamira makanzuro makumi maviri nemasere pamakanzuro makumi matatu nemaviri emadhorobha munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.